Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 2019. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mukuru wenyika weSouth Africa vaRamaphosa ngavataure vamire pachena kutaura kuti haisi mhosva kuti vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vashande muSouth Africa. Zvinofanira kujekeswa izvozvo.
Mutungamiriri weSouth Africa anokurudzirwa kutaura pachena kuti kurohwa kwevatyairi vemagonyeti ekune dzimwe nyika hazvibvumidzwe.
Nekuti mhuka padzawandisa kumanational park kana kwatinoti kumaprotected area dzaakubuda dzichienda mumaruzevha, mumaruva mune vanhu dzichitsvaga mvura, dzichitsvaga chikafu. Nekuti mumapaki hamusisina chikafu, hamuna mvura. Ende sekuzova kwenyu mhuka dzedu dzakawanda dziri kunzvimbo kusinganayi mvura.
Vanhu vanopfuura 15 vanonzi vakaurawa nenzou dzaitsvaka mvura yekunwa mumisha yavo gore rino. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atiri kutambira anoti paita kuwirirana muhurukuro pakati pevatyairi vemagonyeti vemuSouth Africa vesangano rinonzi All Truck Drivers Foundation nevatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa pamusoro pokumira kurwisana. Asi vanorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti izvi hazvifanirwi kutorwa sechokwadi kusvika mapurisa emuSouth Africa pamwe chete nomutungamiriri wenyika vaSiru Ramaphosa vabuda pachena vachirambidza kurohwa kwevatyairi vemagonyeti vekune dzimwe nyika. VaMavhinga vati vanhu vese vakarova vatyairi vekune dzimwe nyika vakapisa motikari dzavo vanofanirwa kusungwa. Tabata vaMavhinga kuti tinzwe zvizhinji.
Tiri kutambira nhau yekuti kunzvimbo dzakasiyana muSouth Africa vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vari kudzingirirwa vachimiswa kana kutemerwa motokari dzavo kuWitbank variko vadzingirirwa vachida kutorerwa mota asi varamba vachitiza vakapunyuka. Zvakare migwagwa inopinda muJohannesburg inozivikanwa kuti ndiyo migwagwa inoshandisa magonyeti. Vanhu vanga vachihwandirwa vachida kuti vamiswe nenyaya yemhirizhonga yezenophobia. Kureva kuti hazvizivikanwa kuti chii chichaitika, zvinogona kuramba zvichiwedzera pasina matanho anobatika anobva kumapurisa enyika yeSouth Africa.
Chii chingaitwe? Zvinhu zvasvika pasina kunaka kaizvi.
Zvinofanira kuti zviitwe. Ndezvekuti mukuru wenyika weSouth Africa vaRamaphosa ngavataure vamire pachena kutaura kuti haisi mhosva kuti vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vashande muSouth Africa. Zvinofanira kujekeswa izvozvo. Zvakarewo varayire mapurisa kuti aite basa rekusunga vanhu. Kune vanhu vanga vachishambadza pasocial media, WhatsApp neFacebook, kuti vanoda kuita mhirizhonga kutanga musi wemuvhuro 2 September. Vanhu ivavo vanofanira kuti vaonekwe, vasungwe. Tinoziva zvakare kuti zvichida pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pesangano reATDF riri kurunzira kuti pasi nevatyairi vanobva kunze kweSouth Africa kuti zvichida varege zvavari kuti, asi haisi nyaya yekungotaura navo chete. Mapurisa anofanira kuti apindire, achengetedze mutemo, amise mhirizhonga iri kuitika. Kana vanhu vasina kusungwa, hapana zvingaitwe zvatinoona zvinoita kuti vanhu vazeze kupara mhosva yekutema dzimotokari nekuvhiringidza vatyairi vemagonyeti nemhaka yekuti havasi nemuSouth Africa chete.
Timanzwa were kana paine hurukuro dzamboitwa pakati pevatyairi vemagonyeti vokuZimbabwe neve kuSouth Africa kana kuti nesangano reSADC rinoonawo nezvekufambiswa kwezvinhu.
Hongu pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pevatyairi vemagonyeti vemuSADC veSADC Truck Drivers Association neve muSouth Africa veATDF. Asi nhaurirano idzi dzakati cheyame pakuti pane vanhu vari kupara mhosva vari kutyora mutemo kuponda vatyairi mumigwagwa. Vanhu ivavo havafaniri kuita zvekunyengererwa kana kukumbirwa kuti varegere kuita mhirizhonga. Mutemo unofanira kuti uvabate. South Africa inofanira kuti isunge vanhu ivavo, kwete kugara pasi navo vachinzi vataurirwe, vanyengererwe, vakumbirwe. Mapurisa eSouth Africa haasi kuita basa. Mukuru weSouth Africa vaRamaphosa vanofanira kutaura voudza mapurisa avo osunga vanhu ndopekutanga ipapo, kwete kugara pasi muchigara matare nembavha nemhondi. Hazvisi izvo, kuvapa simba ravasina, mangwana vanozofuma vachiwedzera, nekuti ivo vakataura pachena vakati hatidi kuona mutyairi wegonyeti asiri wemuSouth Africa achityaira muSouth Africa. Ndozviri pachena ndozvavanoda ivo. Saka kutaura navo kuvakwidza ndege yemashanga. Havafaniri kuitwa hurukuro navo, mutemo ngauvabati.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavhinga vari parunare kuJohannesburg kuSouth Africa neStudio 7. Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks vati nashe farao vanoti kubva munandira kusvika mwedzi uno vanhu gumi nevashanu vaurayiwa nenzou idzo dzave kupinda zvakanyanya mumisha yevanhu dzichitsvaga mvura yekunwa zvichikonzerwa nenzara iriko gore rino. Zimbabwe haisi kufara kuti yakarambidzwa pamwe nedzimwe nyika dzemuSADC kuuraya nzou kana kutengesa nyanga dzenzou nesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka reConvention on International Trade in Endangered Species kana kuti CITES. ZimParks ine nyanga dzenzou dzinoita mamiriyoni mazana matanhatu. Vakafanira kubata chigaro chegurukota rezvekuchengetedzwa kwemhuka nekushanyirwa kwenyika vaMangaliso Ndlovu vanoti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzinofanira kuisa misoro pamwe chete kuti vaone kuti voita sei nokurambidzwa kutengesa nyanga dzenzou. Mukuzeya nyaya yematambudziko okonzerwa nenzou, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimparks vatinashe farao.
Gore rino chete kubva munandira kusvika patiri izvozvi, pane vanhu vangaita gumi nevashanu varasikirwa neupenyu, kuzoti vamwe vanokuvara hatichatotauri. Pozoita zvirimwa zvakwanisa kuparadzwa nenyaya yekuti mhuka dzawandisa, nekuti mhuka padzawandisa kumanational park kana kwatinoti kumaprotected areas dzakubuda dzichienda mumaruzevha mumaruwa mune vanhu dzichitsvaga mvura, dzichitsvaga chikafu, nekuti mumapaki hamusisina chikafu, hamuna mvura. Ende sekuziva kwenyu mhuka dzedu dzakawanda dziri kunzvimbo kusinganayi mvura, saka dzikawana pane dzinokwanisa kuteera hwema hwekuti dzimwe mvura, zvinozoita zvakuita pakupisana nevanhu, nekuti vagari vanonge vakudawo kuti vakwanise kudzinga nzou idzi muminda yavo, zvinova zvinoita kuti mhuka idzi dzikwanise kurwisa vanhu. Pane muono wakasiyana wakasimba pakati pevashanyi vanobva kunyika dziri mhiri vanonga vachiona nzou idzi vari mumabot cruise, vamwe vanenge vari mumotikari dzatinotidzo dzegame drive, vachiona nzou vanenge vachiti mhuka idzi dzakanyorovera, imhuka dzakanaka. Asi kune vanhu vane mhuka idzi padzinouya dzichida mvura, ukada kuti udzidzinge dzinobva dzatouraya munhu, dzotsika munhu. Ndo matambudziko atinawo, asi tine tarisiro yekuti chikumbiro chedu chikuru ndechekuti vagari vakwanise kuwanawo chouviri kubva mumhuka idzi, vagari vakwanise kuti vawanewo utano hwakanaka, migwagwa ichigadzirwa, vana vachiwanawo mabasa kuti vakwanise kuwanawo chouviri mumashure memhuka idzi. Nekuti isusu senyika yeZimbabwe kana kuti seSADC tisu tine mhuka dzingandoita dzinodarika makumi matanhatu kubva muzana panzou dzese dzasara dziri pasi rino. Saka tine tarisiro kuti dai vagari vaonawo chouviri wana wanao mabasa kubwa kune mukaidzi kuti zvichengeteke.
Asi imomu Afrika mune kubatana here vafarao panyaya iyoyi nekuti nzou dzakawandisa uye sekutaura kwamuri kuita dziri kukanganisawo magariro evanhu?
Dambudziko riripo nderekuti isusu seSADC takabatana ende takaenda kusaitisi tine munhu umwe chete, takaita maproposals edu tine mafungiro amwe chete sedunhu rekuchamhembe kuAfrica. Asi vamwewo vane kumusoro kunana East Africa nekune dzimwe nyika vanewo muonero wakasiyana. Asi isusu mafungiro edu anga rekuti zvichitariswa isusu vanhu vari kuchamhembe kuAfrica tisu tine mhuka dzakawanda kudarika pasi rese. Mhuka dzatingatati zvikamu zvino zvimamatanhatu kubva muzana zvenzou dzasara dziri pasi rino dziri kuno kuchamhembe kuAfrica ende dziri pakati penyika dzinoti Zimbabwe, Botswana, Namibia, ana South Africa, Lesotho, ndokwakawandira mhuka idzana Zambia, ndokwadzasara dzakawanda. Asi ndomuonera tena tichunga kuti vamwewo vedu vari kumusoro uku vanga vachionawo muonero wakafanana nekuti pachirungu tinoti Africa is not monolithic. Pane zviro zvakawanda zvinhu zvakaitika kubva makore apfuura zvisingakwanisi kushandisika kunyika dziri kumusoro uku. Asi nyika dziri kunopasi mhuka dzedu dzakawanda ende dziri kutipa maproblem. Taedzawo nepatinokwanisa kuti vamwe veduwo vaonewo muonero akadaro. Asi tine urombo hazvina kukwanisika. Asi nekufamba kwenguva sekutaura kwakaita dunhu rekuchamhembe kuAfrica mukupera kwaita saitis kuti tichagara pasi toona kuti nzira yekuenda mberi ndeipi.
Asika vamwe vanoti vanhu vakabvumidzwa kuvhima zvinozopedzisira zvaita kuti nzou dzakawanda dzitourayiwe vanhu vachida kuita mari.
Kubva mugore ra1991 taibvumidzwa kuvhima nzou 500. Hapana gore ratakambokwanisa kuvhima nzou dzinosvika 500. Taane makore 44 kutengeswa kwenyanga yechipembere kusingabvumirwi. Asi hazvina kumbobvira zvamisa kuti zvipembere zvisaurayiwe zvisiri pamutemo. Saka maonero mamwe evamwe ndeyekuti hazvina zvazviri kubatsira. Makore esaya isusu senyika takapedzisira kuita henzi culling mugore 1987. Asi hapana zvazvatibatsira.
Mutauriri weZimparks vati Nashe Farao vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiriri webato rinopikisa reLead, amai Linda Masarira Kasaira, vanoti vane chivimbo chekuti vaEdwin Million avo vari kukwikwidza vakamirira bato iri musarudzo dzeGlenview South muHarare vachakunda musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa musi wemugovera. Sarudzo idzi dziri kuitwa mushure mekushaya kwaamai Vimbai Tsvangirai Java vebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Bato reMDC rinenge rakamirirwa navaVincent Tsvangirai, mwanazve wemusakabvu Morgan Tsvangirai. Vari kupinda musarudzo idzi vanosanganisira muzvaro Elasi Zani veUnited UANC, vaMaxwell Kasema vakazvimiririra, vaPili Chamunorwa veNdengu vakazvimiririra, vaPallington Pikelele veUANC, amai Rosemary Nyamayedenga Free Zim Congress, vaCrispin Rateiwa veZapu uye vaOfford Mushuwe veZanu PF. Blessing Zulu weStudio 7 abata vamillion veLead kuti anzwe zvavari kufunga.
Vagari vemuGlenview vari kutozvitambira sezvinhu zvakanaka nokuda kwekuti isusu pati yedu ipati nyowani yaiyo ine zvinhu zvitsvawo zvekuti at least tikamboisa mwana agara ari wemo munzvimbo amirire nzvimbo yake ave ari munhu anoziya matambudziko emunzvimbo imomo zvinogona kuve zviri zvinhu zvakanaka. So isusu matambirwo edu atiri kuitwa tiri kutambirwa sechinhu chinyowani chizvarwa chinyowani. Pati yedu zvedu ichiri diki, 5 months old, but at least vanhu vari kunyatsodo change because people they are being tired nekuimporterwa macandidates atingagari kunzvimbo uko dzatinogara isusu. Yet vozoti kana vapinzwa mupawa vombva vadzokera kunzvimbo dzavo dzavanogara vaakutikanganwa isusu semarizero.
Ndiapi matambudziko ari kusangana nevanhu vemu Glenview South?
Matambudziko rekutanga dambudziko randingatanga kunongedzera idambudziko reutano. Kuno kuti kuti pautano hwedu kuti tichi hauna kugadzikana inhau yekuti hatisi kuwana mvura yakachena. Hatisi kuwaniswa mvura nenguva. Ende pacho pane isusu yemvura panindori nevamwe vanhu vari kupatonga pano ipapo vachikiya zvibhorani. Vanhu vozobhadhariswa mari dzimwe dzekuti hatizivi kuti mari dzodzo dzichienda kunani. So ndo issue number one yemvura iyoyo. Issue number two inhau yemadrainage system yedu. Tine mamwe mapaipi edu emasuweji ari kuti akabhesta. Drainage system yaya inofanira kunge ichirasa suwa yaya ichiendesawo kumberi uku. Masuweji ari kungoramba akangomira ari panzvimbo wacho. Ende yeti kana pakuzonzi pakuda kuripewa zvinhu kana zvakaita senge masuwa paipi. Paruti pakaitwa kana paipi yacho yaiswa iyoyo. Hapasi kuzombogadzirwa futi kuti padzekere zvapanga pari. Naudeko kuti ive zvinzira dzese paipi mazhinji. Rodi dzazwa nekutimbinyurwa vachitraya kuisa mapaipi bada asiafambisi. Imwe dambudziko ratatoona riro rekuti nzira dzese chaziyazo hatichatombori nzira dzine chimiro. Tozotarisa munayo yezvikoro. Zvikoro zvedu zvatinazvo Glenview kunoku zvishoma. Vana vedu vari kuita hotsiking mumaclassroom. Zvokuti unozoona ratio yemuclass tichi achikwanisa kunge achiticha vana kana 60 to 70 pupils muclassroom one. Zvokuti isusu hazvisi zvinhu zvatingade tichitarisira panguva ino because vana ngatiti maticha mazhinji akatograduate akamirira kunge achipiwa basa. Pandinoda kuda kwekuti hatina dati system iyoyo yekuti chinotarisa magariro akaita vana vechikoro muzvikoro zvedu ka. Ndomo rimwe redambudziko ratinaro rekuti vana vari kudzidza muclass imwe chete vakawanda. Ufuja hazvichaenderani na nekunge vana ivo vachidzidziswa nemurairidzi mumwe chete. Tozouya the issue yematawalite. Kunoku tatione dzimwe nzvimbo dzatakutoti mablack spots. Ufuji nzvimbo idzi dzinove nzvimbo dzatinogara isusu tichinge tichifanira kunge tichidzitambira nzvimbo idzodzo. So nzvimbo idzi dzatiwo nzvimbo dzekuhwandira matsotsi dzatinohwanda matsotsi vaya. Zvokuti ipapo toda kuti tipajekese kuti tinofanira kunge isusu secommunity tine at least neighborhood watch inotekiwa vanhu from those place so that kuti vanhu havazofamba vakabatiraura maoko. Zvini tozotaura nauye mapublic toilets. Kunoku tine mapublic toilets mamwe akagara akavakwa but haachashanda akavhara. Then tozoenda pa-youth empowerment. Tine almost 60% yevanhu vari muGlenview mayouth and 90% of those youth are not employed. So isusu tinoda kuuya nema-recreational facilities eku-empower mayouth. Vasave mayouth ekuti vanongozivikanwa sevanhu vasina kuenda kuchikoro kana sevanhu vasingakwanisi kuzviitira zvinhu zvavo.
VaEdwin Million vebato reLead vachitaura parunare kuGlenview South muHarare naBlessing Zulu. Iko zvino tochimbokupai misoro yenhau iri mumapepanhau akasiyana-siyana. MuDaily News mune nyaya pamusoro pevana chiremba vanoti vari kuramwa mabasa kutangidza mangwana nechipiri. MuDaily News mekare mutungamiriri weJapan vaShinzo Abe vanoudza vaEmerson Mnangagwa kuti vapindudze zvehupfumi nezvematongerwo enyika kuti nyika yeZimbabwe ibudirire. NewZimbabwe.com inoti makambani ari paZimbabwe Stock Exchange anoti mwedzi weyasara kusvika kupera kwegore rino ichave yakaoma zvikuru kupfuura mwedzi yese yegore rino. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vatipe pfungwa dzavo pane zvavanofunga.
Kuti magadi vashamarire Studio 7 nevanoti veingira Studio 7 ndiri kuno Cape Town ndinongoti dai vanga vari vamwe dai vagadzirisa nyika shamisa na president Mnangagwa varipo ava tinofa nenzara gore rino tikaita zvekutamba saka vanhu vari kustrike ngava strike havo badi zvakutotyisa kuenda mumugwagwa kuzonogona kungoatakwa vamwe vari kungomwiswa masuweji anyika yetave yaoma yezimbabwe
Magadi, vashamarari veStudio 7. Tinokutendai zvikuru nokuti pakurira zvine unhanzvi zvakapepetwa zvapamusoro-soro nhau dzamandorokwati dzamunotipa kuStudio 7. Muri kutaura naZix Hussein ari kunzvimbo yeEastern Cape muSouth Africa. Baba, tiri kushungurudzwa kunoku samadrivers. Haiwa, ndaikumbirawo kuti Deo department ire kudyizana nedzimwe nyika rekuZimbabwe raikwanisa kuita zvinhu zvine chimbi chimbi. Vanhu vari kupera kufa kuno. Totarisa mamhuri dzatiri kuchengeta dziri kumusha. Totarisa situation iri kuitika baba nezviri kuitika kuti tikadzidzokere kumusha isusu izvo zvino mamiriro akaita zvinhu izvi. Aiwa hakutonomukirana nezanu chai chai nokuti kune kwakufiwa crime rate, marape case. Uhumori wese hunowedzera saka ndaikumbirisa kuti ivo vana EDFA yavo ngavagone kugadzirisana nehurumende yeSouth Africa tikuno isusu tikwanise kuendera mberi tichishanda tichichengeta nyika nokuti kuti nyika isvike pairi papapa ndisu tiri kuno totumira mari every month kumhuri dzedu dziri ikoko tikwanise kubhadhara mafees tikwanise kuita sei saka tikasvika kumusha ikokoko tikagara tese tikatarisana zvemamiriro azvakaita aiwa hano situation iri kuno haisi kufara mukoma jonga haisi kutomboita saka ndaikumbirawo please ngavazamewo imwe nzira yekuti kutaurirana kuri kuitika nevanhu vanonzi ATDF kukwanise kupera kana zvisingakwanisi kuti zviitike izvozvo izvo aiwa handizive kuti ngaita sei tatova pakaipa kutsva kumusana nokudumbu mwana wacho unomubereka sei pakaipa please we need your help dimi moga munokwanisa kuparadzira shoko iri veStudio 7 tinokutendai nebasa renyu zvikuru ndatenda
dai vamunanga hwavatenda vapowo munhu mwana mudodori pachituru atonge aunowo kuti mwana mudodori unodini because makataisa nyika yeZimbabwe chikondiri hakuna road hakuna tara redu amakomba pese kuenda unana hararo uko kadoma gweru kuchipinga kweso uko kuenda chiredzi uko takataisana nenjira yekubva ngundu kuenda kuchipinga uko yekufambira chiredzi haisi nzira yekuti ingafamba mota kana mabhazi angori makomba ndi president wakadiwo asikabatsikana asikazivi kuti nyika yake yakamira so haipaiwo mwana mudodori atonge kani pachigaro apa mwana mudidiri bhate mupeiwo aonewo zvaanoita
makadi Studio 7 apo ini ndoti kwa Stepwell ndiri kuno ku South Africa ndoti kubhoya nyaya ya energy mutode uyu mashoko ake anobuda mukanwa anoshata sesadza remutode ndo unopinda kushata maningi pasi rineri saka nemashoko anobuda mukanwa mwemuchinda uyu unozi mutode uyoka apai chakanaka chingambobudemwo unozotaura zvekuti hanzi kwai Zano PF ipua administration kana abuda muzano PF adzingwa arimo unonga kuti masanction sei vanhu ava vari confused ya
makadiko zvenyu vanotipone penyuro kuZimbabwe tinokwazisa vese vanoshanda mustudio nevakuru vakatisunungura mustudio 7 kuti tauro zvatinazvo zvinotibata ano zvinoitika imo muZimbabwe ini zita rangu ndinonzi James Mukarima ndiri kuno kuCape Town ndiri kuteerai Studio 7 iri kutaurika kuZimbabwe ko mapurisa aya ari kurova vanhu vachitakura vanhu usiku
maswera sei vestudio sitandi babalolo pagatren kana paitivi apa zviri kuitwa nezvanupiwa zvimwe zvacho zvinorwadza tinoda kuti vakomana kurova vanhu ka hakusiriko kusorovha nyaya choro vakarova vanhu zvinenge hazvisiri izvo zvinosorovha ikonomi nyaya iripo ndeyekuti ngavagadzirise zvinhu zvinodiwa nevanhu zvigone kufamba isu zvekuti ndimunangagwa ndiana aripo hatina basa chatinoda tinoda zvinhu kuti zvifambe chete zvimwe zvese izvo hatina basa nazvo izvo tikatarisa kudhara chaiko vanhu vakanga vasinei nepolitics vana vadiki ezvezvo ukatotasakana vana vadiki vese vakangoziva politics nenyaya yekuoma kwezvinhu tinoti ngavagadzirise zvinhu zvifambe ndatenda.
Zvirimushe na 94. Munotaura na Germany. Ndogara pasi paRasenberg apa. Ndinochema chichemo changu mukatimo muZimbabwe. Munoona muZimbabwe homo mambo ari kutonga zvezvi mambo wacho ka apana kakumbisa mambo wacho mbiseni kuti tiri kuchema dhizeri riri kudhura saka zvinhu zvacho zviri kudhura saka tiri kuoma zviri kuoma mukati umu bhisai mambo wacho.
Avo vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitipa maonero avo pane zviri kuitika. Tinokukokai kuti mutitumirewo manzwi enyu pafoni nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Iko zvino tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Dutu mpengo Hurricane Dorian riri kuvhuvhuta zvine simba riri munyanza yeAtlantic rakatarisana nedunhu reAmerica reFlorida, asi zvave kunzi richanyenyeredza Florida rigozopinda muNorth neSouth Carolina zvine mutsindo. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara munzvimbo iyi vaPromise Sunday vaudza Studio 7 kuti vanoona nezvekunze vanoti dutu mpengo iri richatevedza mahombekombe ekumabvazuva kweAmerica.
Pari zvine inonzi iyo iri kudarika mumaisland emuBahamas inonzi izvo yatinenge yatorawo kasha hwehurricane category 5 inova ndiyo ndopanoperera ukasha hwemahurricane ipapo apo. Saka tinoona kuti iri category 5 kudaro yaakufamba zvishoma ichitora mvura dzakawanda, asi kutaura kwavari kuita vanoti ivo ichatinyarei zvayo kupinda paland muFlorida mainge katarisirwa kuti ichaita landfall muFlorida. Vari kuti ivo icharamba iri mugungwa nekuda kwemhepo dziri kubva kumadokero dzichienda kumabvazuva, saka dziri kuipusha hurricane iyoyo kuti irambe iri mumvura.
Vanofungidzira kuti ingasvika muAmerica munyika chaimo zvarini?
Pari zvine zvavasati vane chokwadi chaizvo kuti ichasvika munyika here, asi ichange ichitsemba iri munyasi neocean zvokuti zvakangofanana nekuti yasvika. Saka nokuti mhepo dziri kutaurwa idzo dzeku155 miles per hour dzecategory 4 dziri kunzizo musi wechipiri kuma2 AM. Mhepo idzodzo dze155 miles per hour dzichange dziri kunana West Palm Beach uko. Musi wechitatu dzinogona kunge inengelonge ya category 3 yakunana Jacksonville, but iri mugungwa yapedo nekunana Jacksonville. Saka vari kufunga kutiwo zvichida ingazongopedzisira yapinda paland yakumacarolinas kana kuti ichangoramba iri mugungwa, asi mhepo dzayo dzichange dzichiaffecta macostal areas ose emuFlorida nemumacarolinas.
VaPromise Sunday vari parunare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiriri weSouth Africa anokurudzirwa kutaura pachena kuti kurohwa kwevatyairi vemagonyeti ekune dzimwe nyika hazvibvumidzwi. Vanhu vanopfuura 10 nevashanu vanonzi vakaurawa nenzou dzichitsvaka mvura yekunwa mumisha yavo gore rino. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.